manera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tishipepe nyura tiri mu Washington DC lingayo lichona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechina chivabvu 6, 2021. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichitepenyura ndiri kumba senzira yekuzvidzivirira kuchirwere chaCovid-19 ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Nyika yenyu iri kukudai kana nyika yenyu yakamboda vana vayo. Nyika yenyu iri kukudai parizvino kuti murwire bumiro remutemo. Izvozvi izvi zvatiri kuti tiri kudai ndo zvakafira vana veZimbabwe vakaenda kuhondo izvozvi zvedemokrasi. Ende demokrasi haifambike zvakanaka kana vanotitungamirira vachimboita madira acho jina nebumbiro redu remutemo.
Masangano anorwira kodzero dzevanhu ogunun'una nekuwandudzwa kwakaitwa bumbiro remutemo yenyika.
Tikungovataurira kuti mamiriro enyika yedu iye zvino tiri muhurumende yavamunangagwa. Tavhura misuo yedu yekuti mainvestors uyai muite mafactory muno. Tigadzire mishonga yedu muno kuitira kuti kana taigadzira haichanyanyi kudhura nekuti yagadzirwa muno.
Hurumende inoti Zimbabwe yasimbaradza urongwa hwayo hwekukwezva vekunze vanoda kuuya kuzotanga mabhizimusi munyika.
Semaonero andiri kuita tichine zvakawanda zvatinofanira kuita senyika. Chekutanga ngatigadzirisei mitemo. Mitemo iyi inofanira kunge ichichengetedza vemabhizimusi vekunze nevemuno. Chechipiri ngatigadzirisei hukama. Hukama ihwohwo hunofanira kunge huri hukama hwekuti vemabhizimusi vakaenda kunze uko vanofanira kunokwereta mari. Mari yakachipa, mari yakawanda kuti vakwanise kuramba vachiita mabasa avo.
Asi vemabhizimusi vanoti kusamira zvakanaka kwezvinhu munyaya dzezvematongerwo enyika nezvimwe zviri kubva kuti Zimbabwe iite seyakageza negoka munyama. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Masangano anorwira kodzero dzevanhu ari kuita musangano wepadandemutande achigunun'una nekuwandudzwa kwakaitwa bumbiro remutemo yenyika. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vana veZimbabwe vachitungamirirwa nemasangano anoti Zimbabwe Human Rights NGO Forum, Zimbabwe Human Rights Association, Zimbabwe Peace Project pamwe neWe Lead Trust vakaungana izvozvi pasi pedingindira rekuti hashtag rambaumbimbindoga or hashtag resist dictatorship vachiratidza kutsutsumwa kwavo pane zviri kuitwa nevezvematongerwo enyika avo vakabvuma kuvandudzwa kwebumbiro remutemo yenyika iro rakaiswa muna 2013. Vachitaura nestudio 7 pamberi pemusangano uyu mukuru weZimbabwe Human Rights Association kana kuti ZimRights vadzikamai bere vati masangano akazvimirira aya akakokera musangano wepadandemudande uyu kuitira kuti vanhu vakwanise kuratidza kunyunyuta kwavo. Vabere vati vanhu vachakurukurirana kuti voita sei nezvakaitwa nevari mune zvematongerwo enyika avo vakavandudza bumbiro remutemo vasina kuwirira neveruzhinji vakavhotera bumbiro iri muna 2013. Vabere vati musangano wechirongwa chekutanga chezvirongwa zvakawanda zvekurwira utongi hwejekerere kuburikidza nekuremekedza zvido zveveruzhinji zvakaiswa mubumbiro ra 2013.
Resist dictatorship constitution rally. Inzira yekutanga munzira dzakawanda dzatichatora nekuti bumbiro remutemo rinotibvumidza kuti tinge tichikwanisa kuratidzira tichiramba zvatingada. Saka ipapapa tiri kutoti kuvana veZimbabwe, nyika yenyu iri kukudai kana nyika yenyu yakamboda vana vayo. Nyika yenyu iri kukudai parizvino kuti murwire bumbiro remutemo. Izvozvi izvi zvatiri kuti tiri kudai ndo zvakafira vana veZimbabwe vakaenda kuhondo izvozvi zvedemokrasi. Ende demokrasi haifambike zvakanaka kana vanotitungamirira vachimboita madira acho jina nebumbiro redu remutemo. Ivo vakapinda pachigaro vakasimudza ruoko rwavo rwerudyi vakabata Bhaibheri vakazvipira pasina ari kuvamanikidza kuti vachadzivirira nekuchengetedza bumbiro remutemo.
Vabere vati vana veZimbabwe vari kushora zvakanyanya masimba akawanda akapiwa mutungamiriri wenyika kuburikidza nemutemo wakatambirwa nedare reSenate nemusi wechipiri.
Chatikonzeresa kuti titaure kuti resist dictatorship ndechekuti mukatarisisa Amendment Bill number 2 inochikora iya yatinoti muchirungu principle ya separation of powers. Mukatarisa Amendment Bill number 2 inotora masimba kubva kumapazi ese iwaya yono maunganidza muhombodo dzavamunangagwa. Saka parliament yedu nematarede edzimoswa vatowana pekugara muhomwe dzavamunangagwa. Muchirungu maitire wayo ndiwo aya anonzi dictatorship kana kuti authoritarianism.
Murongi wemabasa muZimbabwe Human Rights NGO Forum vaWilbert Mandinde vati zvinoshungurudza zvakanyanya kuti bumbiro remutemo rakavhoterwa neveruzhinji rave kutanga kurudunurwa, mitemo ichidzorerwa kune zvakarambwa neveruzhinji painyorwa bumbiro remutemo yenyika. VaMandinde vati vana veZimbabwe havasi kuzorega zvichiitika.
2018 vana veZimbabwe takabuda tikano vota zvine mukurumbira mushure meunge tataurwa nesu maerera nezvataida pabumbiro remutemo. Bumbiro remutemo irori rikava bumbiro remutemo rakabva kuvanhu rikaitwa mutemo wenyika une mutemo watinawo nanhasi. Zvino gore rino tasangana nembunya mbunya, tasangana nenyatwa yekuti bumbiro remutemo rakabva kuvanhu rava zvino kutanga kududunurwa, rava kutanga kusandurwa richidzokera kune ratakabvisa racho, rava kupa masimba ose kumutungamiriro hurumende kuti ava anoita zvaanoda. Zvino isi tinouya sevana veZimbabwe pazuva ranhasi tichiti izvi taramba hongu, munogona kunge muine masimba ekuzvitsandura, asi handizvo zvatiri kuda sevana veZimbabwe. Redu bumbiro remutemo ratiri kuda ndiro rasakati muna 2018 ndeiro, siyai bumbiro redu rakadaro.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kuhurumende sezvo tatadza kubata gurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa. Nhengo dzedare reSenate makumi matanhatu neshanu dzakavhotera kuvandudzwa kwebumbiro remutemo yenyika uye nhengo gumi dzakapikisa kuvandudzwa kwaro. Bhiri iri rinowedzerwawo makore kuti mutongi wematare edzimhosva aramba ari pabasa mushure mekusvitsa makore makumi manomwe. Mukuru wevatongi wematare edzimhosva vaLuk Malava vari kufanirwa kuenda pamudyandigere musi wa15 Chivabvu apo vanosvitsa makore makumi manomwe. Asi bhiri iri rikasainwa nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa musi uyu usati wasvika, zvinoita kuti vaMalava vasaenda pamudyandigere voramba vari mukuru wevatongi vematare edzimhosva. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaNcoba Sithole vakapikisa kutambirwa kwakaitwa Constitutional Amendment Bill number 1 iro rakapa hwaro wekuti Constitutional Amendment Bill number 2 riumbwe, vachiti bhiri rekutanga rakaitwa nenzira dzinotyora bumbiro remutemo yenyika. Dare reConstitutional Court harisati rapa mutongo waro panyaya iyi, kunyange hazvo mahofisi ehurumende kusanganisira mutungamiriri wenyika, dare reNational Assembly nedare reSenate akapiwa zviri pamutemo magwaro ekupikisa bhiri iri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Gurukota rezvemaindastri nekutengeserana Dr. Sekai Nzenza vanoti Zimbabwe yasimbaradza urongwa hwayo hwekukwezva vekunze vanoda kuuya kuzotanga mabhizimusi munyika. Vanoti svondo rino kune vakabva kuAmerica neIndia vatori munyika. Asi dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti zveZimbabwe kutenda maruva vadya chakata. Gwaro reUnited Nations Conference on Trade and Development kana kuti UNCTAD ra2020 rinoti Zimbabwe yave kukwezva vemabhizimusi vekunze vane mari kana kuti foreign direct investment zviri nani kubva zvinhu pazvakange zvaenda kumawere muna 2008, asi pachine basa kuti ikwezve vekunze vakawanda. Gwaro re2020 World Investment Report rinonyorwa neUnited Nations Conference on Trade and Development. Uye rinoti Zimbabwe iri pachinhano chezana nemakumi mana panyika zana nemakumi mapfumbamwe. Nyika inonzi yaimbowana mari yekunze inosvika mazana manomwe nemakumi mana nemashanu emamiriyoni emadhora kana kuti 745 million yeFDI, asi gore rapera nekuda kwemitemo yemabhizimusi isina kunaka pamwe nechirwere cheCovid-19 International Monetary Fund IMF inoti Zimbabwe yakawana mari kubva kuma bhizimusi ekunze inosvika mamiriyoni makumi mana chete kana kuti US$40 million. Nyika dzekunze dzinodyidzana neZimbabwe zvakanyanya iChina, India neRussia. Asi Dr. Nzenza vaudza Blessing Zulu Studio 7 kuti pane mikana yakawanda iri munyika yakanakira vemabhizimusi vekunze.
Mumazuva achangopfuura taona vanhu vari kubva kunze kwenyika vachiuya muno muZimbabwe. Vari kuuya vaine chinangwa chekuona kuti chii chavangakwanise kuita munyika yedu kana takanangana nezve industry. Isu muindustry tave neurongwa hukuru hwekumutsiridza makambani. Saka kune zvakare vari kubva kunze kwenyika, kwakauya vakabva kuIndia zvondo rakapera, nhasi chaiye kwauya vabva kuAmerica. Iniwo ndaita musangano naambasada wekuFrance.
Muri kuvaudza kuti kudii chaizvo, nekuti dzimwe nguva tinomboona zvichinzi kwauya vekunze asi hapana chinozobuda.
Tiri kungovataurira kuti mamiriro enyika yedu iyezvino tiri muhurumende yava Munangagwa tavhura misuo yedu yekuti mainvestors huyai muite mafactory muno, tigadzire mishonga yedu muno kuitira kuti kana taigadzira haichanyanyi kudhura nekuti yagadzirwa muno. Zvakadarozve tiri kutarisa kune wheat icharimwazve zvakawanda muno mobikwa chingwa. Saka mama investor ari kuuya nezvinangwa zvavo, vamwe vanombo vasvikoti tinoda kuti tigadzire factory inogadzira chingwa. Koya vamwe vari kuti isu chinangwa chedu ndichekuti kana mari makotoni yakawanda tombva tatanga factory yakada kutofanana nekutopfuura zvanga zvakaita Julie White kana kutofanana ne David Whitehead. Iyo David Whitehead yacho yave kutosimuka futi.
Rimwe dambudziko rabata nyika dzose ndere COVID riri kunziwo rapa kuti zvinhu zvibva zvanyanyoita manyamamire nerombo muZimbabwe ichitarisa nyaya yeFDI. Muri kutambira sei vari kuuya vacha?
Saka tiri kufara zvikuru kuti venkunze kwenyika kunyange kwanga kuine COVID vave kuona zvakakodzera kuti Zimbabwe inyika yakanaka zvikuru yekuti tinotanga maindustry nemafactory.
Guru kotara zvemaindustry nekutengesera na Dr. Sekai Nzenza vashora vari parunare muHarare na Blessing Zulu Studio 7. Studio 7 yabatawo mukuru werimwe sangano revakuru vemabhizimusi reCEO Africa Roundtable vaozobina. Avanoti kusamira kwezvinhu munyaya dzezvematongerwo enyika nezvimwe kuri kubva kuti Zimbabwe iite seyakageza negoka munyama. Ngatinzwei huri kuri yavaita na Blessing Zulu Studio 7.
Tikanga tichitarisa maringe nekuti izvo vanhu vanouya kuzosima mari muno muZimbabwe, inyaya yakati kurei Blessing. Tinotarisira isusu kuti izvo 10% of the national economy inofanira kunge iri mumaoko mevanhu vanobva kunze vachiuya kuzosima muno, yatingati FDI pachirungu. Semaonero andiri kuita, tichine zvakawanda zvatinofanira kuita senyika. Chekutanga ngatigadzirisei mitemo. Mitemo iyo inofanira kunge ichichengetedza vemabhizimisi vekunze nevemuno. Chechipiri, ngatigadzirisei hukama. Hukama ihwohwo hunofanira kunge huri hukama hwekuti vemabhizimisi vakaenda kunze ukoo vanofanira kunokwereta mari, mari yakachipa, mari yakawanda yekuti vakwanise kuramba vachiita mabasa avo. Chechitatu, vemabhizimisi vanofanira kuenda kunze kunotsvaka kwekutengesera.
Zvinokwanisika sei?
Ukama hwenyika hunofanira kunge huchiita kuti izvo zvigadzirwa zvemuno muZimbabwe zvinge zvichiwana vanotenga uyezve zvichitengeka nemitengo yakaderera. Chechina Blessing, nyaya yemabhizimisi inyaya yakati koshei pakuti izvo inoda hwaro hweupfumi hwakasimba.
Hunogadzirwa nei hwaro?
Hwaro ihwohwo hunogadzirwa nemari yenyika. Mari yedu kwazvino inoonekwa kunge mamvenze. Saka izvozvi zvinhu zvatinogadzira, tikanga tichiisa mitengo, tinoisa mitengo yekuti kana ari munhu wekunze achitengesa zvinhu zvaagadzira muno, kashoma kuti mune yagutsikane kuti izvo miteko yatirikuisa tichishandisa mari yedu inoita here kuti mune aite mari yake chechishanu blessing inyaya yekuti izvo kana mune yagadzira zvinhu ari muno anokwanisa here kuti izvo kana aita mari yatinoti profit pachirungu anokwanisa zvisinganetsi kuti izvo atore mari yake achidzokera kunyika kwake semunhu aenda kunoshava
dambudziko riri kuyapapa
mitemo yedu ichiri mitemo yakasunga haichengetedze vanhu vanenge vaita mari yavo muno inoita kunge izvo inenge inoti manikidzirei vanhu vanoita mabhizinesi saka tinoona kuti izvo vanhu vanoya kuzosima mari muno vanoongororesa chaizvo kuti izvo kuti vagokwanisa kuisa signature yavo pamapepa nekuti mari yacho igouya zvese izvi zvinenge zvakaringana here uyezve zvinoita kuti izvo mari iyoyo igochengeteka
mukuru werimwe sangano revakuru vemabhizimusi receo africa round table vaoswell bina vachitaura vari parunare muHarare nablessing zulu westudio 7 yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika dare redzimhosva repasi rose reinternational criminal court riri muhague ratongera vaimbo venhengo yelords resistance army dominic ongwen kugara mujeri kwemakore makumi maviri nemashanu mushure mekuwanikwa aine mhosva yekupara mhosva dzehondo pamwe nekutyora kodzero dzevanhu mutongo uyu unodarika zvanga zvichikurudzirwa nevachuchisi uwandu hwevanhu vari kutsvaga rubatsiro mushure mekurasikirwa nemabasa unonzi wakadzikira muamerica sekutaura kwebazi rezvemabasa nevashandi panguva yenyika ine upfumi hwakasimba pasi rose iri kusimbisa upfumi hwayo hwanga hwavhiringwa nechirwere checovid-19 vanhu zviuru mazana mana nemakumi mapfumbamwe nezvisere kana kuti 498,000 vakanyorera kuti vapiwe rubatsiro kubva pavanhu mazana mashanu nemakumi mapfumbamwe ezviuru kana kuti 590,000 vakanyorera mwedzi wapera kupasiswa kwebhiri rekuwandudza pumbiro remitemo kana kuti constitutional amendment bill number 2 kwakaitwa nedare resenate svondo rino kwasimudza mutauro mukuru munyika veruzhinji vachipesana pamaonero nezvinorehwa nedanho iri vari kutsigira danho iri vari kuti uyu ndiwo mucherechedzo wekuti senate neparamende zvinonzwa zvido zvevanhu zvichizvizadzisa sezvo kuwandudzwa kwebumbiro kuchaita kuti uwandu hwemadzimai muparamende huwedzerwe vechidiki vave neumiriri pamwewo nezvimwe zvakawanda zvichawandudzwa zvavanoti zvichanakira veruzhinji vanhu ava vari kutiwo nhengo dzebato remdct dzakatsigira urongwa uhwu dzakaratidza zvinofanirwa kuitwa muparamende chaizvo zvekuti chakanaka chinotsigirwa kwete kungopikisa chose chaturwa nevebato ramunopikisana naro asi vari kushoropodza chiitiko ichi vari kuti uku ndiko kuurayiwa kweutongo hwekutsigira ruzhinji kana kuti gutsa ruzhinji sezvo zvido zveveruzhinji zvakaratidzwa mubumbiro nekuumbwa kwebumbiro remitemo idzva muna 2013 zvave kuraswa nevanhu vashoma-shoma vakasarudzwa nevanhu ivavo kupinda muparamende nyanzvi mune zvematongerwo enyika uye vari mutungamiri webato rinopikisa redemocratic party dr uraya izembe vanotiwo iro bumbiro riri kuvandudzwa iri harina zvakare kubva kuvanhu vachiti rakaumbwa nezanupf nemdc vari voga asi imwe nyanzvi yezvematongerwo enyika vari nhengo yezanupf vagadzira chirumhanzu vanoti nhengo dzeparamende dzinomirira veruzhinji nekudaro dzakapasisa bhiri iri dzakamirira matunhu adzo mukuzeya nezvenyaya iyi tatanga nekubvunza dr zembe kuti vanoti kudii nekupasiswa kwebhiri iri nesenate
zvabuda pachena sezvagara zvingohurudzirwa nebato randinotungamira redemocratic party dp kuti bumbiro ra2013 iro chibvumirano chakaitwa namapoka matatu muzimbabwe anoti mdct nemdcm nezanupf Njio waka kudisa chinyo kwa ichocho, doku bata wanu kumeso, wakati chibumbiro ravanu, risiri ravanu, ila mapo kama tatu. Dosa kaiko zino taona awari kuita nandasure, vachibisa, shalaka mboi samo, vachiti dosa kapaku wanu. Iko zino chukona, shirikuru dunurwa, kutamba nodo, neshoku ravanu. Ndikati ndo shokoro kutangara ndo kutakuti ndi ise mudariru.
Zachiru manzumu noti iwe ni mashoku ataurwa ya pamwene kupasi kwa kubiru.
Vanu wakamirira vanu, maparlamentarians na masenators. Vanu iwa wavavari waviri. Vanu inda kuma constituencies avu, otaura, vuzuwa, vupumirana, vuponesana, vuzozoka kupariamenti. Umenumote, inini kwangu, vanu vanoti, saka zirikuitika kupariamenti, ndo zido za vanu vumu Zimbabwe. Saka kutititi zirikuitika zasati ziri zido za vanu vumu Zimbabwe. Ndofu katenge chinye pira, saka zire chitoro wakuti. Iwa wawa maparlamentarians na masenators pavanenge vachitaura kuparlamenti kutititi havasiri kumirire zvido zvavanhu maybe vazembe vanokwanisa kutitaura ipapo kuti havasiri kumiririri kavasiri kumiririra vanhu chii chinofanira kuti chiitwe.
Dr. Zembe, pindurai chinzi.
Pane kushaya zivo kuri kuitika nokuti bumbiro renyika rinofanirwa kubva kuvanhu haribvi muparlamenti. Haribvi mumamemba eparlamenti. Nokuti mamemba eparlamenti anomirira vanhu pane zvavanenge vaisa mutariro vachida kusarudzo nokuumba hurumende. Uyezve pabumbiro, bumbiro ndiro rinosika dare rinoparlamenti. Kwete kuti parlamenti yosvika bumbiro. Saka ipapo pane kusahwisisa kukuru. Ndosaka vamwe vachitofungidzira kuti Zimbabwe ine bumbiro izvo haina. Nokuti inonzi bumbiro itsvika yavanhu vanenge vachiisa zviga zvavo savanhu vanenge vakasununguka kubva kuutongi hwoukambi hunenge hwakaitiwa. Saka ndo nyaya iyoyo isingazwisisiwi.
Tinzwe kuna vachirumhanzi nokuti vamwe vari kutopembedza bumbiro remutemo iri vachiti raita zvido zvevanhu nokuti rawedzera zvigaro kumadzimai muparamende nekune vechidiki.
Ndizvozvo chaizvo ndinoda kuti ndiwira nebijanana navazembe kuti zvinoda nzidziso kuti vanhu vazive kuti chinombonzi bumbiro romutemo chinyi. Izvozvo hazvisati zvasvika kunyatsokumwirira kuvanhu vomuZimbabwe. Zvinoreva kuti maparlamentarians edu namasenators edu vanofanira kudzidzisa vanhu. Ndochiti hangu fast track pachirungu. Nyaya yokuti Zimbabwe inoda kuti madzimai awande muparlamenti, inoda kuti vana vechidiki vawande muparlamenti, ngazvikurudzirwe izvozvo nokuti umwe noumwe une mawishi zake, mavonero ake kumadzimai nokuchidiki.
Vanzembe, kunewo vamwe vari kuti inyaya yekuti bumbiro rinonzi rinobva kuvanhu inyaya inogona kuneta nokuti hapana pamunozombofamba makawirirana.
Chinodiwa vakandemiri igwara rinotsigirwa navanhu. Gwara vanhu veZimbabwe vakatotaura pakaitwa ongororo netsvakiridzo yokuti bumbiro rinonyogwa navanhu rinofanirwa kubuda negwara ripi.
Vachirumhanzi, kune vamwe vari kuti kuwedzerwa kwezvigaro muparamende hakuna zvazvinobatsira nekuti masimba anongoramba ari kumaoko emutungamiri wenyika kwete muparamende. Munoti
hakuna musha usina baba vanotungamirira, hakuna danga risina bhuru. Ukanzwa munhu woti bhuru harishandi mudanga munee watorashika. Hakuna kambani isina chief executive officer. Hamugoni kungoita mvenge mvenge pamusha, paorganization, paclub kana muchechi chaimo chaimo. Kuna America kwamuri vacho ngakandimire. Trump aiva nemitemo yake sa executive president. Uyiwo nhasi wauya Biden akuchijavo sa executive president. Yozva zviri hazvifani kutishamisa. Kana vane shungu dzokuda kuchinja zvinoitwa muZimbabwe ngavavhote gwena vanhu vahwine. Kana vasina kuhwina zano PF icharamba ichiendera mberi ichiita zvikuru.
Avo vanga vari nyanzvi yezvematongerwo enyika vari nhengo yezano PF vagadzira chirumhanzu. Manzwa zvakare kubva kune imwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika uye vari mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party, Dr. Uraya Izembe. Baviri ava vanga vari parunare muHarare ne Studio 7. Munhau dzemutambo. Zimbabwe yadoma chikwata chemaWarriors chichatamba nebafana vafana yekuSouth Africa mumutambo we 2022 World Cup qualifier. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Chikwata ichi chaunganidzwa kuti chitange gadziriro kunyange hazvo mutambo neSouth Africa wabviswa muna chikumi kuendeswa muna gunyana. Chikwata ichi chine vatambi vese vane mukurumbira kusanganisira Marvelous Nakamba, Tino Kadewere, Knowledge Msona, Prince Dube, Ovid Garuru, Kama Billiards na Masha Umunetsi au vari kusimudzira zita renyika zvakasimba vari kunze kwenyika. Mutambi mutsva muchikwata ichi ndee Brandon Galloway, uyo anotambira Luton Town muEnglish Championships, uyo achangobva kupiwa passport yeZimbabwe pamwe na Admiral Muswe weWycombe Wanderers, uyo akapedzisira kutambira maWarriors kare. Vamwe vatambi vachevedzwa ndee Jordan Zemura, Tendai Darikwa, Teenage Adebe, Jimmy Dzingai, Perfect Chikwende, Tabani Kamsoko na Tafadzwa Rusike. Vatambi vanotambira zvikwata zvemuno Ariel Spanda, King Nadoro na Carlos Mavuruma vapiwawo mukana wekuve muchikwata chemakundano akakosha aya. Maneja weMaWarriors vaWellington Pandare avo vanga vachitaura nevatambi ava pamwe nezvikwata zvavo vanoti vari kuona Zimbabwe ichikwikwidza zvakasimba kuenda kuWorld Cup kuKatar uku.
Chavakomana vanoda kuratidza ukochi munyowani kuti aiwa ka hasina basa kuti makochi akachinja, but iwewe uripo wacho tinokuhwinira. Aiwa World Cup tomboendawo chete, kwatasvika tinenge tasvika, asi chikuru kuti timboendawo.
Vamwe vatambi vachevedzwa zvekare ndeMartin Mapisa, Talbert Shumba, Divine Lunga, Onesimo Basera, David Moyo, Nox Mtizwa na Terence Dzukamanja. Kunze kweSouth Africa, Zimbabwe iri mugungano rimwe chete neGhana neEthiopia. Gungano iro nengo yeZimbabwe National Soccer Supporters Association vaObet Musungo vanoti maWarriors anokunda.
Gala takairwa kakawanda even kuva Africa Cup of Nations. Saka there's the best chance yekuti tokwana qualify this time. South Africa? Ah. Kuno kutovanjika. Tirikupinda chete.
maWarriors akatobudirira kare kuenda kumafinari e2021 Africa Cup of Nations ayo vaive mugungano rimwe chete neAlgeria, Botswana neZambia. Asi vari kurwira kupinda mumakwikwi ekupedzisira eWorld Cup kuKatar kekutanga kubva Zimbabwe yawana kuzvitonga muna 1980. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Chirongwa chewomen's round table na 8 PM tiri kutarisa nyaya dzinobata vanhukadzi muupenyu hwavo. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzedu dzanhasi. Masangano anorwira kodzero dzevanhu ogunun'una nekuwandudzwa kwakaitwa bumbiro remutemo wenyika. Hurumende inoti Zimbabwe yasimbaradza urongwa hwayo hwekukwezva vekunze vanoda kuuya kuzotanga mabhizimusi munyika. Asi vemabhizimusi vanoti kusamira zvakanaka kwezvinhu munyaya dzezvematongerwo enyika nezvimwe zviri kubva kuti Zimbabwe iite seyakageza negoka munyama. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7 at voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Soku izika disenda bagu VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Linga lichona njani izulukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhla ziku 6 ngokwenkwezi 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
ku-2013 abantu bahambe kureferenda bathi ukuthi bafuna yini isekelo sombuso lesi kumbe hatshi. Sina sithi hatshi, isekelo lesi yisekelo esifanele sintshintshwe kusuka ebantwini.
Abenhlanganiso ezizimeleyo lezilwela amalungelo oluntu baqoqe umhlangano wokuhlaziya inguquko ngesisekelo sombuso, iConstitutional Amendment Bill Number 2. Iningi labazali lamukela ngenjabulo isinqumo sikahulumende esokuthi abantwana besikolo baphiwe impumela yemhloliso yabo lanxa bengabhadalanga ama school fees. Inani labantu asebenelise ukuhlatshwa ijekiseni yakuqala yokuvikela iCOVID-19 seliphezu kwenkulungwane ezingamakhulu amane lengxenye 461,023 elizweni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abogatsha lezempilakahle babika ukuba lokhu lisehla inani labantu asebehlolwa betholakala belegciwane le-coronavirus elizweni, kodwa kuqonga inani lasebesiza hlatshwa ijekiseni yokuzivikela kuleli gciwane. Kunje seliphezulu kwenkulungwane ezingamakhulu amane lengxenye 461,023 inani labantu asebenelise ukuhlatshwa ijekiseni yakuqala eye-COVID-19. Akula muntu obulewe yi-COVID-19 ebantwini abahlolwe izolo, ngakho-ke inani lababulewe yileli gciwane lokhu liphezu kwenkulungwane elengxenye 1574. Kuthi inani lasebehlolwe babanjwa belegciwane le-coronavirus sebezinkulungwane eziphose zifike amachumi amane 38,357. Lokhu leli gciwane lahlasela eleZimbabwe nyakenye. Abenhlanganiso ezizimeleyo ezisebenza lozulu lezilwela amalungelo oluntu baqoqe umhlangano enkundleni yebulenjini eZoom wokuhlaziya inguquko esizenziwa kusisekelo sombuso phansi komthetho opasiswe edalele ePhalamende weConstitutional Amendment Bill Number 2. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Uzulu waseZimbabwe okokelwa zinhlanganiso ezigoqela oZimbabwe Human Rights NGO Forum, Zimbabwe Human Rights Association, Zimbabwe Peace Project, Lead Trust lezinye uthe gwaqa emhlanganweni sikhuluma kunje behlaziya lolu daba. Okunye kokufuna ukuguqulwa kwalesisekelo sombuso kugoqela ukukhishwa kokuvotelwa komseli kamongameli welizwe, ukungeza kwenani labesifazana nabasakhulayo labamele bangene edale lephalamende phansi kohlelo olwe-women's quota, ukuba abahluleli bedale le-high court babe ngaphezulu kweminyaka ngamachuma isikhombisa 70 yokuzalwa lokunye. Abasekeli bezanu-PF bathi ukuvotela komsekeli kamongameli welizwe kwenza umongameli engabi namandla eneleyo. Kodwa abalela abalungelo oluntu bathi umongameli Emmerson Mnangagwa usephiwe amandla amaningi ngokuguqulwa kwesisekelo lesi. Umqondisi wenhlanganiso yelwela amalungelo oluntu eyeZimbabwe Peace Project, uNkosazana Justina Mgogo, ngomunye wababhikisana nali nguquko osemhlanganweni lo webulenjini owezoom sikhuluma kunje, utshele iStudio 7 phambilini umhlangano ukuthi sebesungule umkhankaso wokulondoloza kwesisekelo sombuso welizwe esalojwa ngo-2013.
uhlelo esingalo lamhla uhlelo oluphathelane nesekelo sombuso uyakhumbula ukuthi ngo-2013 ngo-March abantu bahambe kureferenda ukuthi bathi ukuthi bafuna yini isekelo sombuso lesi kumbe hayi abantu abedlula 90% yabantu bekuyizigidi ezedlula ezintathu abavotileyo over 90% bathi bona bafuna sonesi isekelo sombuso.
Uqhubeke ethi uZulu kumele abone ukuba engenzani ukuba alwisane lodubo lokuguqulwa kwesisekelo.
Yikho sinuse uZulu namhla ukuthi abuye sixoxisane ngodaba lona lolu abone ukuthi kuyini angakwenza ukwenzela ukuthi singakhanyeli isizwe sakithi sibuyiselwa muva.
Lokhu kusekelwe ngumsekeli wesikhulumeni se-MDC Alliance yena osemhlanganweni munye umnumzana Felix Mafa.
Konke lokhu okwenziweyo yiphalamenti yeZimbabwe ethungamelwa nguspeaker weZanu njalo yiZanu kuncele into engasozi ilungise i-economy yeZimbabwe ngethi batshintshe i-constitution bengakenzi i-alignment i-constitution ingakasebenzi ngokokuqala. Okwesibili esifuna ukugcizelela ikuthi ungabona upresident eguqula i-constitution ezipha amandla khonokho kutsho ukuthi president we dictatorship untando kayiphikiswa.
Kodwa isikhulumeni se-MDCT umnumzana Witness Dube yena ibandla lakhe elethiswa umlando wokusekela iZANU-PF ukuguqula isisekelo uyakulandela lokhu esithi zikhona ezinye izinto ezinhle ekuguqulweni kwesisekelo sombuso
ngoba belumumethe izinto eziningi njalo eziningi zakhona kuyizinto esivele silembono emileyo eyaziwayo ngolunye uicele izinto kuyizinto esizisekelayo kanti njalo kwelinye icele kuyizinto esiphikisana lazo.
Umnumzana Mabutho Moyo oyebandla leZANU-PF ngomunye othi kukhona okuhle ngenguquko kusekelo sombuso welizwe lesi.
Qakathekile ukuthi njengelizwe elingangeZimbabwe kutholakale ukuthi abatsha labesifazane bayaphatheka kwezembusazwe lokwenzweni kwemithetho yesizwe. Kodwa lokho abantu bengawukhangeli njengomgoqo ukuthi yizo kuphela izikhundla okumele zibanjwe ngabatsha kumbe abesifazane hathi leyo nje ikota njengoba besithi ukuthi ikota kodwa abatsha bavumelekile ukuthi becontesthe.
Amalungu edale leParliament or National Assembly abangamakhulu phosa amabili 191 iningi labo kungabe ZANU-PF bavotele ukuba isisekelo lesi siguqulwe kuthi abangamashumi amabili lambili 22 bavotele ukuba singaguqulwa. Edale leSenate ibhili leli liphasiswe ngemva kokuba ama-senators angamashumi ayithupha lanhlanu 65 evote esekela linguquko kwaba lamalunga alichumi avotele ephikisa okutsho ukuba lamanye amalunga amabandla aphikisayo avote esekela linguquko. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare ngiwumlondolozi Ndlovu.
Lokhu sikudaba lunye. Lamhlanje abenhlanganiso elwela amalungelo oluntu eye-Women in Leadership Development kumbe WILD babe lomhlangano wabesifazane abaphatheke kwezombusazwe okuhlaziya umthetho osanda kubhasiswa edale lePhalamende leSenate okuguqulwa kwesisekelo sombuso okwesibili i-Constitutional Amendment Bill No. 2. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngogcweleyo ekobulawayo.
Abesifazana abangene lomhlangano baveze imibono ehlukeneyo ngakho ke iningi livumelene ukuthi balakho ukumelana nalinguquko ngokukhweza lolu daba emthethandaba waphezulu welizwe oweConstitutional Court. Abangasekeli linguquko bathi iyabalulaza njalo kuzaletha ingxabano enkulu ezweni lakumabandla ehlukeneyo ezombusazwe. Obona ukuqhutshwa kwenhlelo eZimbabwe Lawyers for Human Rights unkosikazi Prisca Dube uchaza injongo yomhlangano walamhlanje.
Besihlangene lapha labo mama namuhla, omama abatsha labo mama abadala abanye bekupolitiki abanye bengomama uma abafisa ukungena kupolitiki ukuthi sikhangele ukuthi u constitutional amendment number 2 umumetheni nxa sikhangele omama lokuphatheka kwabo kupolitiki lokuthi kuyini esingakwenza njengabomama kumnyaka le elichumi elandelayo njengoba izaqhubeka ilokhu khona le esibiza sithi proportional representation ukuthi kuyini okudingekayo kithi njengabomama ukuthi sikusebenzele ukuthi siguqule ukuthi mhlawumbe nxa sesiyafika umnyaka ka 2033 sibe sesifike kubanga lokuthi sile 50-50 nxa singena endabeni zokubusa eParliament nakuSenate njengamaZimbabwe.
UNkosikazi Dube uqhubeke ethi lokhu sokungumthetho okhona kodwa ulakho ukuphikiswa emthethwandaba waphezulu owe Constitutional Court.
Lokhu sokungumthetho osukhona ngoba sokumelele ukuthi kusayinwe nguhulumende welizwe kodwa ngasikhathi sinye nxa kuyukuthi ungumthetho esibona ukuthi uchiya izikhenxe lapha nalapha kule ndlela okuyabe kudingeka ukuthi sigambele ngazo nxa kuyukuthi asigambeli ngazo siphinde siwuntshintshe njalo ukwenzela ukuthi uzame ukuthi uthuthukise omama ngoba ukuphiwa lakho akukuhle kuba mnandi ukuthi omama labo bezisebenzele bezuze izihlalo lezi zokungena ephalamende ngokuzisebenzela.
Osakhulayo uPamela Mpofu ongene umhlangano walamuhla uthi isisekelo esitsha sibachiya phandle.
Abantu abasakhulayo abangamankazana siyadeserve ukuthi siphiwe ama-spaces ephalamende ukwenzela ukuthi lathi uthinto esinokulubona emphakathini wethu amangisi asemankazana sikubone kusenzakala.
UNkosikazi Sithabile Mlilo okwezombusazwe uthi kukhona okuhle lokubi ngalesi sisekelo esiphekwe kutsha.
Hawu ubill number 2 lo singamkhangela babemela ukuthi bebetshanisa izinto ngoba kulokunye okuyabe ku-right like singakhangela lokho kwabomama singakhangela nje ukuthi babanike 50-50 lezi kodwa thina sabe sikhangelele ukuthi abafazi kube yi 50-50 kubill le. So singayikhangela kodwa sithabanga sibili lo bill number 2 lo.
Omunye ongene lumhlangano uNkosazana Lezina Mohati okhangelele ukuphatheka kukhetho oluzayo njengokansila ngomunye wabangavumelani lalinguquko yesisekelo sombuso.
Hayi, asivumi i-amendment bill because thina njengabomama I think iyasivalela phandle kakhulu. Njengabomama we need to fight it ukuthi izinto zihambe ngendlela le constitution ilandele.
IZimbabwe iphakathi kokuguqula isisekelo sombuso u-constitutional amendment number 2 oselinde ukusayinwa ngumongameli Emmerson Ntambutso Mnangagwa kumalanga alandelayo ngemva kokuvotelwa wapasiswa edalele House of Assembly lele Senate. Phansi kweziqondiso zale ibill, inani lamalunga amela abesifazana labasakhulayo liyengezwa okwenza linguquko isekelwe ngabanye. Kube labanye njalo abathi singaguqulwa njani lesi sisekelo sombuso singazange saqala ukusebenza lokhu salotshwayo ngomnyaka ka-2013 kodwa sesihle sifakwa izigamba singakaqondisi imithetho eminingi yelizwe eminye yayo eyayikhona ilizwe lingakatholi uzibuse. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 naku 15460 kHz ku shortwave.
Iningi labazali ngithi lamukele ngazo zombili isinqumo sikahulumende sokuthi abantwana besikolo bephiwe impumela yemihloliso yabo lanxa bengabhadalanga ama school fees bese kumangalelwa abazali ngoba kuyibo abalesivumelwano lezikolo. Lokhu kuza ngemva kokuba ezinye izikolo zibikwa zisenqaba ukunikeza impumela yemhloliso esanda kuphuma ezinga le-O-level yabantwana abangabhadalanga okungabangela ukuthi labo abafuna ukuqhubeka ngezifundo zabo baye ku-A level bengatholi indawo. Umphathi ntambo wegatsha lezemfundo umnumzana K Mathema ubikwa esithi abaphathi bezikolo abazatholakala bekwenza lokhu bazajeziswa njalo izikolo ezizimeleyo zingathathelwa imvumo yokuqhubeka zisebenza. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga wesitudio Studio 7 uxoxele unkosikazi Patricia Chabalala umsekeli kamgcinisihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Association, yena othi ngabe bonke abazali abanganelisi ukubhadala bayathola usizo kuhulumende kulokuthi bamangalelwe.
Ati izikolo zingalandelela abazali zidinga leyo mali kumbe zibamangalele emthethwanda.
Unkosikazi Patricia Chabalala umsekeli kamgcinisihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ubexoxa icingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 ekhona le kobulawayo. Life Talk lamhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama sikhangela okwenziwa ngabesifazane ukumelana negciwane le-coronavirus kanye lembono yabo ngenguquko enziwa kusekelo sombuso welizwe i-Constitutional Amendment number 2. Isikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Abhala obona ngobudlelwane beMelika lamanye amazwe omhlaba u-US Secretary of State Antony Blinken uhlangene lomongameli Vladimir Zelensky wele-Ukraine edolobheni le-Kyiv izolo, lapho amtshele khona ukubana elomelika lizaqhubeka liqinisa ubudlelwane lelizwe lakhe kwezomvikela, ikakhulu ekuzivikeleni ukuhlaselwa locuku lwaseRussia. Inkampani elungisa izimota eFord imanyenele yakwelem German elungisa izimota layo zohlobo lwe-BMW bethula isaziso sokuthi bamanyene lamanye amankampani ukuphathisa ngemali enganyezigidi ezedlula ezilikhulu zamadola $130 million kuhlelo inkampani yasesigabeni seColorado khonapha eMelika eye-Solid Power esungule umsebenzi wokulungisa ibattery lemota elilamandla amakhulu ele-Sulfide Solid State Battery Technology. Inhlanganiso yomanyana wamazwe omhlaba ibona ngezempilakahle ye-World Health Organization WHO ikwayisa ukubana emazweni asezwekazi le-Africa kulakho ukuba nombonakalo omkhulu ukuqhamuka njalo kweminye imihlobo yegciwane le-coronavirus ngenxa yokungahambi ngesiqubu esidingakalayo ukuqhutshwa kwenhlelo zokuhlaba abantu ijekiseni yokuzivikela emkhuhlaneni e-COVID-19 vaccine emazweni la. Abe-WHO babika ukubana okwamaviki ayisithupha edluleyo ukusabalala kwe-coronavirus besokunganeno emazweni awe-Afrika. Kunje sebeyizigidi ezine lengxenye 4.5 million asebethe babanjwa bele gciwane leli abagoqela inkulungwane ezedlula ezilikhulu 123,000 asebebulewe yileli gciwane kuleli zwekazi.
Indlela evotelwe ngayo inguquko esekelo sombuso emadale womabili ele Senate lele House of Assembly itshengise okwakuqala ukuthi amalunga ebandla linye engavota ngendlela etshiyeneyo. Umbuzo okhona ngothi abameli bedale lephalamende nxa bevotela imithetho bavotela izifiso zalabo ababavotelayo na kumbe ezebandla. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu endawonye lomnumzana Rejoice Ngwenya onguye osungula lingxoxo.
Kuyenzakala ukuthi nxa amalunga eParliament evota bengavota nje ukuthini, kodwa sifanele sikwazi ukuthi kulethwa i-caucusing le-whipping evele ikhona lwe-America lwe-Britain. Kuyenzakala nje ukuthi iqembu lamalunga abo alo bavame ukuthi bavote ofanayo ngaphandle kokuthi nxa amalunga akhona evele e-independent kona ukuthi balemngqondo othiyeneyo labanye, kodwa nxa into iqakathekile kufanele nje ukuthi umuntu umuyilwa leParliament livote ngendlela abona ngayo ngoba wakhethwa ngabantu ukuze amele abantu. Nxa esike yakhuluma labantu abantu bangathi asifuni ukuthi uvote yes, kufanele alelele khonokho, kodwa i-whipping system ikhona, kodwa mina bona ngavele kayilunga.
Ngize kuwe mnumzana Ndlovu, abantu bona abavotileyo bevotela amalunga wona la ukuthi ayesimela edale abafiki behambisa izifiso zabantu kugcina sokuyizifiso zebandla, wena ukubona njani lo?
Into engehlayo kwezombangazwe zakithi eZimbabwe mhlawumbe nakuyo yonke nje indawo zase-Afrika nakwamanye ama-country angaphandle kwe-Afrika ukuthi abantu babuye ebantwini bezocela ukuvotelwa bethembisa izinto eziningi kakhulu ukuthi zenza so senze kanje senze kanje sisenzela lina abantu ma sisiyalungisa imithetho and kakhulukazi khonapha ma kudilwa ngomthetho ngoba iba benza umthetho ke laba bantu iParliament sizozwangani ukuthi lifisa ukuthi izinto zihambe njani. Ethi ma esephakathi laphayana njengoba esho uNgwenya i-chief whip yeparty isizamthi yena sivotela le ibandla elinje labana abantu abamelweyo. So i-democracy nje sokuthiwa ligama kuphela, ngoba u-democracy usho ukubusa kwabantu bonke, of course bemelwe ngumuntu othize or endaweni njenge parliament. So I say konje sokusetshenzela amaphathi yabona ubukhali lomhawu ophakathi kweZimbabwe uzwisa ubuhlungu kakhulu abantu abaningi mabebheruthi kambe sizifika kulesi sikhathi sokuthi besobala iqinisweni ukuthi sokusetshenzelwa abantu abalutshwana abathize akusasetshenze kumuntu ma uhleli nje uzwa ubuhlungu and into ezwisa ubuhlungu yikuthi ma usukubheka ubheka phambili ubona ukuthi i-politics vele ukuthi awusoze ucabangele ukuthi ma sokungena elinye ibandla liyotshintsha ngoba isistyle sakhona yindlela vele okudayivwa ngayo so lowo nawe ufuna ukungena kuphathi nawe ufuna ukudayiva njalo bayingena nje that's what he thinks of next ukuthi sizoyitshintsha kanjani into lesiyenza kanjani ukuthi wonke umuntu uvote esayidini leto ngoba nabo even babe lokhu bevota manje bevota ngeparty but beyi-opposition aso inkinga ezani kuphela inkinga ye-politics yeZimbabwe okufuza ukuthi itshintshe o-chief whip labangabi khona abantu bavote according to the desire of their constituencies
mnumzana ngwenya siyabona ukubana umthetho nalo kade uvotelwa ibhili le lakho abanye abathi kuhle njengalokho okwaba omama ukuphathelane labo mama kuzokuba lalokho kunye okokuthi umongameli usezakhetha yena ngokwakhe ekhetha ojaji kodwa abanye bathi bacine bevota ngoba ibhili ibilokuhle ngokubona kwakho kumele kuyenziweni nxa kule nto ezinje kakhulu ukuthi ibhili yakhona ilokunye ongani kumi ngapho kunye kunje kuyenziwani nxa kunjani
yabona njengoba udlobe sisho ibhili le yayifanele iqale icubuyicutshungulwe kucommittee i-legal parliamentary committee amalunga eparliament babengafanelanga bavume kumbe ama-senators ukuvuma ukuthi kube le omnibus ibhili yana efoma uhlanganisa konke ndaweni ngoba nxa into umthetho wakhona uqakathekile pho-ke kungani lingawuvoteli uwedwa umuntu uwodwa umthetho wakhona lifake umthetho we-succession lifake umthetho we-running mate uwodwa selifake umthetho wabomama labontanga uwodwa khonokho ubuqili lobutsotsi bezane ukuphiwa babe ukuthi bafake bahlanganise kwenzela ukuthi kuphazamise laba abangazwisisiyo i-politics ba yabona babevele bengafanelanga bavume abantu amalunga e-parliament e-MDC ukuthi imithetho yakhona ifakwe kubhili elilodwa ngoba ukuthi umudinda labanye bakhe bezanu babevele yiqonde khonokho ngoba ungazihlanganise umumbu lamazambane kuba phela kuyadleka konke awusoze ukuthi mina angizwi ngoba kula mazambane ungawathanda amazambane so babengafanelanga bavume inkobe lezi zenziwayo yikho lapho baphambanisa khona kuyatshengisa vele ukuthi njengobudlobe sitho ukuthi amalungelo ethu eparliament bayavotela ngabantu kodwa ukuthi sebengene khonaphana phakathi sebebhayiza sebephanjaniswa hhayi mina bona ngathi kwaphanje kwaphanjaniswa kakhulu lokho
mnumzana Ndlovu ubona njani singabona yini ibandla lezanu p f kwelinye ilanga abanye bevota no abanye bevota yes
akufuzanga ukuthi sikufise kuphela lokho kufuze ukuthi abantu abalungileyo abangamaZimbabweans baqala ukukuphupha bethi ma bekuphupha baphaphame bakusebenzele futhi ukuthi kufike khonapho ngoba yikho kuvele kufuze kufike khona ukuthi kube nedemokhrasi yamaqini abantu bathi ma besepharlament umuntu azizwe ukuthi yebo engabe nephathi yakhe abhilonga kuyo kodwa abantu abayibo abamthumbileyo yilabo abaku-constituency avela kuyo so I think ke kuliphutha uma singakubheka njengokuthi sikufiseni nje sikhangelele ukuthi kungenzakala
umnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu ingcwethi kwezombusazwe ubexoxa endaweni yelo mnumzana Rejoice Ngwenya laye oyingcwethi kwezombusazwe le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz ku-short wave singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo abenhlanganiso ezizimeleyo ezisebenza lozulu nezilwela amalungelo oluntu baqoqe umhlangano wokuhlaziya inguquko kusekelo sombuso silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngu-Chris Gande ngesithi asidibaneni njalo sikhathi sinye kusasa kumbe ngo-6:30 ekuseni
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa yenau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.